Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko muSouth Africa, amai Nomvula Mukonyane vachitaurawo pachena vachiti aiwa izvi zvakaitika izvi hazvifaniri kudzokororwa, uye vamapurisa anofanirwa kutora mutemo vachifunga vanhu vose vanoita zvakadai. Zvinopawo meseji yakaita sei kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kuseenzawo muSouth Africa?
Izvo zvine kanga kutaura kwehurumende zvaia hurumende inotaura chidaro, asi vanhu vavava vakavaregerera zvikurusa nekuti hakuna mutyairi aniZimbabwe anotyaira muSouth Africa asina mapepa ekutyaira. Zvino kana hurumende iri mapepa ekugara, kana hurumende yakabvumira kuti vana veZimbabwe vaseenze munyika yeSouth Africa vane mapepa, ko iwo vanogovaya naani vanenge vaakumisa zvinenge zvaka vanhu vari pamutemo kuti vange vachi